Zimbabwe irikupinda munguwani nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu izvo zvakabudirira kuenda kumafinari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iKongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maWarriors asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia idzo dzine nhabvu yemunyika yakati simukei. Aimbotambira Capes United neZimbabwe Under 23 kudzanai mukucha anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia idzo dzine zvikwata zviri kukwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivavhundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Droi tutenezwa tisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata. Asi Cameroon nika tungaivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo. Plus inenge ine chaunga mangonaka. Difference yekuti kana tichitambira pahome tisingakwate. Kana tiri kuaway munongoziva kuti tichingoitwa imwe yeye.
Vaimburidza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasemu hamandirawana vanoti hazvinei kuti maWarriors achatamba nezvikwata zvipi asi kuti gadziriro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge takutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muteveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare ndione tichibudirira.
Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore noya. Kubva Zimbabwe yatanga kuenda kumakundano aya muna 2009 haisati yambodarika munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.